namhlanje Oliver Lelisayo ngokipstube.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, the 30th of December, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. This last Thursday of this year, we are broadcasting from home because of the COVID-19 pandemic.
Yes, and today Marvelous will be taking a roundup of what happened in 2021, also looking at projects which women are doing in the country during this COVID-19 pandemic.
But first, let's take a look at what the Ministry of Health says are the current COVID-19 figures in the country. As of yesterday, there are 2,107 new COVID-19 cases which were recorded yesterday, and unfortunately, 27 deaths. And as we know, to date, there are over 4 million people that have been vaccinated against COVID-19 in the country, although the country is hoping or was hoping to reach herd immunity of 10 million by the end of this year. But with tomorrow being the last day, I don't know if this is going to be coming true.
Yes, Marv, and just talking of yesterday alone, Zimbabwe had 2.1 new cases and 27 deaths. And
as you said earlier on, we will be taking a look at some of the projects that women have been conducting during the difficult pandemic that has seen a lot of people staying at home and some organizations not being able to carry out their awareness programs as they were locked down during 2021. So we'll be taking a look at some of those issues, and then also just also looking at the good side of it, that some people did actually were able to conduct some projects despite the pandemic.
Yabonge mavelase kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje ngokuhlelo lwethu lwe-Live Talk Women's Round Table. Sikhangela ke ezehlukeneyo ebezibheda lonyaka, sikhangela ukuthi kuyini kahle kahle obekuphethe abantu ngalo umnyaka. Kuningi ke okwenzakeleyo ngawena lo umnyaka ka-2021, okunye abanye bengathi kuhle, okunye abanye bengathi kubi. Sikhangela nje ukuthi ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela lo mkhuhlane we-COVID-19 balutshwana, ayisibona abade bebakhangelela ukuthi behlatshwe ukuthi befike leli nani umgwazo wa abasebevele bewutshiwe. Kodwa yena ke uhulumende ngokwakhe uthi amanani abantu asebehlatshiwe ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike sebesedlula inkulungwane, singathi thina izigidi ezine, i-4.1 million, kuthi labo ke asebabhubhayo selokhu umkhuhlane lo waqalisayo bona ke badlula inkulungwane ezine, kukanti baningi ke bayidlula amakhulu amabili, inkulungwane ezingamakhulu amabili ke asebehlaselwa igciwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo. Yikho ke siyathi kukhangela lokhu nenhlelo eziningi ezehlukeneyo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi isikhathi. Esililaleleke lithiye indlebe sixoxeni sonke. Marvelous.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu, nasi semuswechina wokupedzisira December 30 mugore rino ra-2021. Tinga tichange tiri kutarisa isu zvakatarisana nemadzimai mugore irori ratiri kukwanisa kunge taakupedza, tichiona kuti pasi rose neZimbabwe tadongorera mugore ra-2022. Tinoona kuti gore rino ranga rakaoma, madzimai mazhinji vanga vari kuchema chema vachiti ivo mabasa anga asingabatiki, uyezve kune avo masangano anomirira madzimai vanga vari kutaura ivo kuti havana kukwanisa kunge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaende ivo vachinokurukura nevanhu pamusoro pekodzero dzavo nezvimwewo pamusoro penyaya iyo yedenda recovid-19 nekuti takaona malockdown achiitwa zvinhu zvakawanda wanda zviri kuitika munyika. Tichitarisa zvakare mamiriro akaita denda iri recovid-19 munyika. Pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2107 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 nezuro munyika, uyezve 27 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri nezuro wakare. Tinoona kuti pane denda itsva kana kuti yatingati variant itsva iri kunzi Omicron iri kunzi iyo iri kubatsira vanhu vakawanda panyaya iyo yecovid-19. Asi tinoona zvakare kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu vanowanikwa ivo vachisvika 4.1 million nekudaudzira vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 uyezve vanga vari katarisira ivo kuti vachakwanisa kubaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachivabaya panyaya iyi yedenda recovid-19. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino. Asi ndiri kufara nokuti tabva taona munyarikani wedu wokutanga vari kubva paZimbabwe apo. Tinokuchingamidzai nemufaro Aunty Joy.
Ndatenda zvangu.
Nyatsitaurirai vanhu kuti ndimi ani vangada kuziva uyezve kuti muri kupi.
Alright, inini ndinoitwa Joyce N. Mpamirwa kana kuti Aunty Joy. Rinove zita rangu rebasa. Ndinowanikwa kuZimbabwe tichigara kuchitumbiza, ndoo kwandinogara. Uye tine magroup atinawo akanzi zviri muDzimba naAunty Joy anosvika iwo 30. Atinodzidzisa madzimai kugara nana baba muDzimba. Tine magroup ekubika, tine magroup ekutsvaira muDzimba, uye tine page redu rakanzi Aunty Joy Zimbabwe. Takange tine rakanzi Aunty Joy Zim but rakahekwa, hatichakwanisa kuwanikwa ikoko. Takuwanikwa isusu kune rakanzi Aunty Joy Zimbabwe, ndo ratakushandisa pari zvino.
Mukati tsananguro tiri kunzwa muri kutaura zvinowanikwa izvo zvichirwadza chaizvo nokuti makamboya pano paprogiramu tikataura vanhu vakafara chaizvo pamusoro pezororo rekisimusi. Asi iye zvinezvi tatarisa zororo regoredzva, tinoona vazhinji vanofara, vanoda kuti vadye nevamwe vavo vachiita zvakaidi zvakadi. Zvii zvamungakurudzirawo madzimai? Tozodzoka panyaya yekuhekwa kwepeji renyu.
Alright, inini chandinongokurudzira mudzimai ndechekuti usati watanga kuti ndode kufara, ziva kuti unoda kufara kusvika papi. Ndava kunde kumbe kufara kunokonzeresa kuti iwe uzopinda mudambudziko kana kuti uzotadza kuwirirana nevari pedyo newe nai. Saka kana taakunopinda zvemugoredzva ratakunopinda iyi, vamwe vanoda kupembera nenzira dzakasiyana. Asi semaonero angu inini zvakangonakazve, todzekera kunyaya yedu yeChristmas iya, kuti zvakangonaka semudzimai kuti uone kuti mumwe wako ane mari yakadini, uye tinokwanisa here kufara kusvikira palevhu ratiri kuda isusu. Saka pane pamwe pekuti kana utaakunopinda ikoko, ngatizivei kuti homwe dzedu dzakasimba zvakadii kuitira kuti vana vari kunovhura zvikoro. Uyewo vana baba, pakare pakare paya paya, kana mari iripo, fadzai mudzimai wenyu, hakuna umwe anomufadza. Ngaafadzwe nemi baba, ndo mukana wacho. Kana iripo mukana kuti achatenda mwari tapinda mugore zvatiri kufanha kufara nemhuri yedu. Baba ivei pedyo, kwete baba unoda kunofara nemafrenzi kunze, mudzimai achisara akavharirwa nevana. Mukadzi ndewenyu baba, ngatifarei pamwe chete nai. Asi kana pasinawo mari, mudzimai ngaanzwisise kuti baba havana mari. Pamwe Christmas zvichida makatengerwa zvihuku mukadya nevana mhuri ikafara, ndo zvakange zviripo. Kana pasina panyu yei, tombomira. Ndava zvikoro zviri kunovhurwaka. Ndava tizombofe takakubvunzai mabhuku evanai makadya pizza. Pizza haitenge bhuku remwana. Pizza idzose bhutsu dzemwana dzekuchikoro. Mwana aenda kuchikoro bhutsu yakashama kumberi. Ndava mai vaida kufara paChristmas nepanyu yei. Handizvo zvinoitwa nemukadzi akarongeka. Mukadzi akarongeka anoziva homwe yake kuitira mangwana anouya. Musi wa1 ziva kuti mamwe malandlord anenge achida mari dzavo dzekudini? Dzerend. Iwe unenge usina kuti ndakadya mari kuChristmas. Zvinoda kufunga izvozvo.
Ehe, tiri panyaya iyoyo. Pane here zvatingazviye zvamunokurudzirawo mabudget meal amungati mhuri dzingabika panguva yegoredzva?
Ehe, sekuti isusu tinonyatsoziva kuti baba havana mari pari zvino nai. Unongobikawo huku yako imwe chete nemupunga wako, wotenga kabheji rako nekare saladi kako $2. Zvinhu izvozvo hazvigone kusvika kana $10. handiti ndizvo. Saka ndozva unokwanisa kuti iwe nemhuri yako nemurume wako modya muri pamba pamwe chete. Ndozva tinokwanisa ndozviripo. Saka hatisi kuti isusu kudya zvinhu zvinodhura stereki. Ndozvinhu zvinoita kuti kinyu ye inakidza hazvisirizvo. Pamwe pacho tinogona kutodya fishi yedu chai kutobika fishi yedu neraisi redu vana votodya vana votopembera ndava chinodiwa nevana ndechekungoti vangozoti nhasi tadyawo raisi tadyawo nyange rajairika zvaro patinongobikawo zvinyowani izvozvo zvishoma zvawawana izvozvo kuti new year yacho ikunakidze hatindi vakadzi vanopiwa pressure neumwe mukadzi kune vakadzi vari kupiwa pressure kuti waona mai vepa next door apa vari kudya chikenini vari kuita sei vari kugocha vari kudini upenyu hwavo iwe gutsikana nepako ipapo ndava ndopa wakapiwa namwari upenyu unongochinja mangwana ndivewo saka tiri kuti isusu pakubika kunobikwa zvakasiyana siyana even ukabika sadza rako nebhifi yako adumba harina glass hakuna unoziva kuti wadyei panyu yei hakuna kana pasina ngatiregedze kumanikidzira vana baba sababawo ungwavhawo ungwavhawo uchishandawo pano nepapo ukauyaoneka huku mukadzi wotambira ukauyaoneka bhifi kwauya nako mukadzi wotambira tongokanga kanga mhuri dzedu dzodya tofara tiri pamwe chete kwete kuti baba vanongonzi pese aiwa handina zvinogona kurwadza mukadzi kuti muri babarudzi saka tiri kukumbirawo kuti vedu wee nekashoma katina kamuinako ikako ipai mudzimai wenyu anogona kutsvaga tsvaga kahuku kake neturaisi vongobika dumba rina glasi mudikani unogona kudya machikeni 4 uri 1 but paunofamba hapana anozviona kuti wakadya nyama yakawanda sei unongoonekwa uri iwewe saka usazvipe presha nezvinhu zvisingaoneke pachena
ko pane here dzamungati nhuna dzamuri kuwanawo dzichibva kumadzimai panguva ino yezuro renew year uye zvieni zvavakasangana nazvo
pazuva rezororo vana amai vanombochema asi tinozongodzoreredza vana amai vari kutivo vana baba vanonzvenga nzvenga pamba tinenge tine chishuwo chekuti tiswere tese asi vana baba miramba chaiyo inotsvedza havabatike vanenge vachingofunga shamwari ipapa pakutaura kuno kuna baba vanogona nge vakatonditarisa vane nguva yakareba vachiinda neshamwari kunogocha bhati havana kana musi 1 wavakabhotiwo mudzimai wangu regei timbonogochawo paserapo kahuku kedu hazvirevi kuti kuenda kubhawa ndokugocha kwega kune nzvimbo dzinogocherwa dzakanaka dzisina vanonwa doro saka pamwe pacho madzimai ari kuchema kuti vedu wee tete tibatsirei varume havachatione vakungoona shamwari isusu hatichaonekwe pouya zverimwe dambudziko madzimai ari kuti iwo vana baba vari kuomera mari pamwe pacho naanenge atori nayo mari asi asi kuda kundibuditsira ini semudzimai wake anoshuvira kutopa musikana wekunze vatinoti masmall house vaya vanonopiwa mari voita zvavanoda pamwe pacho vamwe vanenge vakatosevha nhamba idzo asi tokurudzira kuti kana uri mukadzi akangwara hauseve nhamba yemunhu ari kudanana nemurume wako nekuti unogona kuona zvinokubata unogona kukundwa kugeza ugochema unogona kukundwa kupfeka munhu anogona kumira mastaira ese usingagone saka kazhinji dhirita nhamba idzodzo saka vari kuti vana baba vari kunyanya kupa vanhu ivavo mari isusu tisina handiti muri kuzviona saka pamwe pacho tiri kuti vana baba tinozviziva kuti kushaya kunowanikwa asi chiregawo kuve munhu anobva apiwa kushayiwa kuita shayiwa yokwamushayiwa une seinemu hazvigoni baba nekashoma kamiinako mirai mirai mhuri ifarewo muwanewo nguva yekudanana nemudzimai wenyu kwete kungofunga kuti vakadzi vari kunze chete ndo vanodini vanodananiwa navo varimo mai vane taimu yekuda kuvhumbamirwa sababa nana baba nemurume wavo kuti zvinakidze ndo dambudziko riri kuchema chinyi vakadzi futi vana baba vamwe vanodhimanda chikafu asiri kutenga chikafu baba vanouya vachiti ndine nzara asi vasina kutenga kamuriwo kekuti mukadzi adini abike zviri kurwadza madzimai izvozvo mai ndopo wotsvaga muriwo mugadheni iwe pamwe pachona unenge wakutonyara kubuda panze pegadheni bati baba vakadya mari yese pakrismas vasina kurangarira mhuri vazoona tika mari kayakapera vodzoka zvekumba hadziva chete zvinotirwadza pakuti murume anodzoka oti ndibikire chakati nechakati achinyatsoziva kuti akabuda achisiya mhuri isina zvakakwana saka ipapowo ndo dambudziko rimwe ratiri kusangana naro kuti madzimai anoda kuonekwa ipapo vana baba mari inonaka muchidya pamwe chete nemudzimai wenyu kwete kuita zvisoziso muchidya nevari kunze mokanganwa mhuri yenyu
asika antijoi vamwewo vana baba vari kuchema vachiti madzimai anyanya nedandemutande pese pese munhu anenge ari pawhatsapp kana kuti pafacebook vachiteedza magurupu nemagurupu apo munokwabata sei muna 2022
kana uchinyatsoonawo kuti uri mukadzi akarongeka mukadzi ane dzinodhonza 5 zvinoremawo kuti uswere pafacebook uswere pawhatsapp 24/7 kuswera unoonline kunge hembe dziri pawaya kana hembe wani dzinotaimu dzekubviswa kana dzichinge dzaoma dzinobva iwe uri munhu rudziya asingakwanisi kubvawo pawhatsapp unoona mukadzi mukuru haana nguva yekubika anopisa poto achitarisa antijoi pafacebook nepawhatsapp pane taimu yekuti zvinoda kutandara pane time yekufanira kurespecta zvomba mako ndava kana wakurambwa ka ina handi kuzokumirira kai ini ndinoramba ndiri kuno ndava zvangu ndiri kuita iwe uri kuita here ini ndikudzidza kuti uite zvakanaka saka kana murume wako achigumbuka nekuti unoramba uri pa WhatsApp chibvawo pa WhatsApp murume awane time newe pamwe pacho munochema kuti hatidiwe hatizonzwai murume aitoshayamuka kana mukadzi akangotsikidzira kudai kune vakadzi vane dambudziko regai ndikubatsirei vane system yekuti mwana chaichira achibvunza home kana kuti tiwa asina time yekuti anyatsowana nguva yekutaura nemwana ndava mai vari pa WhatsApp mai vari pa Facebook ende type yemukadzi yoyo anonyatsoziva kuti ndapuwa $2 yemuriwo ndiwo muriwo wega uri munhumba opisa poto iyoyo ari pa WhatsApp umwe achandotenga data redhola kumuriwo wedhola anzi utenge muriwo $2 zvinozova zvinhu zvinonetsa mumba vana vakukwadzwa nemavheji baba vachipiwa yakawanda ndava baba vanenge vachizva ndasiya mari yemuriwo wakadidi wakawanda saka zvimwe zvacho madzimai shanda nezvauinazvo kuswera pa WhatsApp kana pa Facebook zvakanaka kana uri wega vati kana uine murume asingazvida ari kuchema kuti ndiwe mudzimai ndoitewo kudini koyi ari kutokoshesa WhatsApp nefacebook kudarika marriage vanhu vakadaro ndo vanozochema manje ende vanhu vakadaro vaakuchema havachemi vachitaura dambudziko ravo kuti aiswera pawhatsapp no vanotongo vachiti murume wangu ahura murume wangu adai but waziva here chakonzera kuti murume wako akutize watsvaga here chikonzero chakonzera kuti murume wako adhiniwe newe kana murume wako asingadi WhatsApp asingadi Facebook itawo zvine limiti ziva time dzekupinda pafacebook unoona mukadzi mukuru 12 midnight ari papa pawhatsapp uri kuitei ipapo murume akarara murume achiridza magwirini umwe wacho naatodi kana nguva nemurume ari kuchirega nebotanga ndapindira vanhu mameseji mameseji akosha kudarika mereji yako zvimwe zvinoda kuongororwa zvimwe zvinoda kufunga semunhu wemukadzi unogona kuchema uchiti mwari mandirasa iwe uri wega ashatadza kushandisa pfungwa dzako WhatsApp nefacebook yakanaka zvisingaite but inoda nguva nekufunga kuti umwe wangu ari kuti zvii umwe wangu akamira sei ari kuzvida here pamwe pacho nyangwe achichizvida wega imbowana time yekutamba nemurume wako imbowana time chaichai kutamba nevana uchiita mahomework nevana kwete kungoti zvese unongoti kuti sisi itai sisi itai murume anodzamaraona kusha kwasisi kudarika ini
aiwa mashoko makukutu chaizvo aiwa antitoitambosvika panyaya yamataura nyaya yepeji renyu zvakafamba sei
allright inini peji rangu zvakaitika ndezvekuti ndakahekwa but vanhu vakandiheka vachona handina kuziva because vakangondiisirawo link saka inini ndakangobaya lingi riya ndobva ndahekwa peji rangu saka ndakatraya nepandinogona kuripota kudii kudii zvese zvakaramba kusvikira ndatozocreata rimwe saka ikoko kwachonavo vaitumirawo zvavanotumira but mukutumira kwavaita zvavanotumira izvozvo vanhu havana kunyanya kuzvifarira saka vanhu vakatanga kunditsvaga ndokubva ndawana simba rekucreata rimwe group ndacreata rimwe peji sorry ndacreata imwe peji ndokutanga kuiadvertisa ndakaadvertisirwa nevanhu vakawanda chaizvo ndokubva ndatanga kudini kubhusta ndobva ratanga kure zvine zvikutaura kuno tato 22,000 followers ndoza tovepo basa riri kutofamba hatisi kumira munhu anogona kundiheka zvake unogona kundiheka page but haugoni kuheka chipo chinenge chiri munhu kana muromo haugoni kuuheka ndo zvatiri kutoita tinoti basa pamberi kunyange ndakahekwa asi ndakavhura rimwe peji ndiri kutopfuurira mberi
Very interesting there, Auntie Joy is just telling us about some of the issues that women in Zimbabwe are bringing up, especially during this festive season. She's saying that a lot of women are complaining that, you know, they are not having enough time with their husbands, because sometimes the husbands prioritize going out during this time to have drinks with the boys. But then I also posed the question that, you know, there are some women when we have these programs on Let's Talk Ngati Kurukure, some men who also complain that a lot of women during this 2021 were spending a lot of time on social media instead of attending to the family issues. So she went on to just explain that it's important to put barriers and time limits on how much time people spend on social media and also prioritize the family. She was also saying that, you know, January is coming. So even though there is, you know, the big day tomorrow, New Year's Eve, people should have fun, but also put aside money for school fees for kids in January.
Yebo, marvelous. Amazwi enkuthazo lapho avela komunye umhlonitsha wethu u-Auntie Joy weZimbabwe yena osichasela ke ngengxaki abantu ababhekana lazo ezindlini ngenxa yokusebenzisa ke kwama-cellphone lapho ukuthi umuntu uyahlala ke ku-WhatsApp engasanakaleli muli kumbe umkakhe esetshona khonapho kuphela ngakho uyaxwayisa ukuthi hhayi abesifazane begcine esinye isikhathi bekhulume labomkabo bengatshoneli enkundleni lezi zokuzilibazisa and marvelous says we say that you also be looking at some of the highlights 2021, like she and Joy also did mention, that WhatsApp was one of the other issues that were affecting, you know, marriages and families, children, husbands, wives, all that affected us in. Well, also some of the topics that were kind of trending this year. And there was a third one, remember, of the 15-year-old girl who died while giving birth, and there was also the best violence. So I will start. We did talk to Mr. Stembe Soyoni, who we like him in our show here, Mark, who did explain that as women, the women affairs ministry, they are concerned about that, and they've even engaged the churches in Marange so that they honor, you know, the girl child rights and stop the child marriages. Right, so what I'm going to do, Marvelous, for now, we are going to play the interview and which we had with Minister Stimson. It wasn't simply an interview because he did state to the objectives that they will do going forward. So it's not like it's something that was just talked about and then stopped. She's saying they will do quite a lot to make sure that they get achieve their objective on what happened. So let's listen to her.
Lomphakathi ukuthi abantwana babe esikolweni.
Ngokuqoqisana njengezakhamuzi,
Yabo-ke lapho-ke besikhuluma-ke nomhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena-ke obesichasisela-ke ngenhlelo abazenzayo eMbire eMarange, lapho abahlala lenduna labo Sobhuku ngokudlangula kwabantwana. Ye, ingxoxo le asiyikhuluma ngalo Sithembiso Nyoni kuphela. Sithembiso Nyoni futhi umela inkayi North Edale lephalamende engowebandla leZanu PF. Sakhuluma njalo lo Barbara Tanyanyiwa owe-MDC ku-Women's Assembly layo watshengisa-ke ukungahlaliseki ngodaba lolu
lonjengogatsha labomama ole-MDC anaye sithi thina siyangena kuhlelo lwe-16 days of activism against udlakela umbe i-gender based violence udlakela phakathi kwabesilisa nabesifazane, kungabe ngabantu abathetheleyo, kungabe kusemsebenzini, kungabe kusemgwaqweni, kungabe iningi lapho kuhlangana khona obaba labomama, kumbe sithi khona kuba khona le ngxabano. But singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa yengabomama ikakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kani babuthakathaka naturally omama ngesintwini kungabizwa kuthiwa ngabesintwana because abantu aba-weak they believe ukuthi abantu i-culture itsho njalo amasiko ethu. So yise sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama. Thina njenge-MDC sibuye saphuma nendimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi iyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo be it ku-politics, be it emsebenzini, be it ema-church, lokho esikubiza kuthiwa i-gender equality. Sikhangele ukuthi gender based violence a barrier to gender equality. So sikhangele ukuthi udlame lolo lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona. Ngenxathi abantu bayasebehloniphana, abantu babengasayisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthola ngowabomama, kuyabe kungasela sikhundla ukuthola ezinye zabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebela mathuba alinganayo ngenxa yokuthi kuyabe sokungasela udlame lolo kumbe singathi udlakela.
Lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa, sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala?
Engathi kathesi sikaboni kukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba into esihlala sikhuluma nge-16 days zithandekile, kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngeyensuku zonke 365 days. So nsuku zonke siyakwazi ukuthi kulama-chat groups whereby siyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyisa omama. Thina okwethu especially mina njengomuntu olwela omama esikhulumeni sabomama, umsebenzi wami ngokuthi sifundisane, sifundise labo ukuthi hayi lokhu akuyisikho, lokhu ayisikho, lokhu ayisikho, kumele siyenze so, kumele sibambane kuhle, kumele sihloniphane. Lakhona kani ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini ku-politics ukuthi hayi omama linahambani liyopheka isikhundla ngezabobaba, sithi hayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe lakupolitics kuthiyeni. Omama bala bayakwanisa ukukhokhela njengani, umama uyakwanisa ukuba ngu-chairman, uyakwanisa ukuba ngu-organizer, uyakwanisa ukuba ngu-president, uyakwanisa ukuba wonke akufisayo umama uyakwanisa akwenze. So kukhanya abantu obaba ikakhulu sebekujayela ukuthi hayi omama labo ngabantu njengabo balamalungelo ajengafanana nabo baba.
Yebo ke lapho ke besixoxa ke lo nkosikazi Barbara Chanyanyiwa owebandla le-MGC Alliance njalo ebona ngogatsha lwabesifazana kubandla le-MGC Alliance. Nguye ke lapho obekhuluma njalo sike sezwa lo Sithembi Sonyoni ekhuluma ngodaba olufanayo. Marvelous.
Ayiwapho tsangathukunzwa kubva kunama yeSithembi Sonyoni. Nyanya panyaya yekuriritira mhuri nezvimwewo kuti pane zvimwe here zvavangapewa seyambiro kana kuti sekurudziro yekuti dai madzimai muna 2022 vawanikwa vachiita izvi neizvi kuitira kuti upenyu huvarerukire. Saka regai tione kuti Anti Joy Zimbabwe tinavo here ndambovaona pasi nenyaya yekuti network yekuZimbabwe inoti netsei. Regai tione kuti zvinobuda here bati apo muri kuona imi nyaya iri kunyanyonetsa mazuva ano inyaya iyi yekushungurudzwa kwemadzimai panguva ino yecovid-19. Atanga tina amai Evanice Munando ndambotaura navo uyezve takataura navo ipo pano pachirongwa veWomen's Coalition of Zimbabwe vachitaura ivo kuti vakaona uwandu hwemadzimai vanga vari kushungurudzwa pairo gore rinoi huchiwanda pamusoro pekuti mhuri dzakange dzakavharirwa mudzimba asi chokubata pasina sezvo avo vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vazhinji vari madzimai vakawanikwawo vachivharirwa mudzimba ane malockdown anga aripo.
Marvelous, we are trying to get Auntie Joy. Can you hear us, Auntie Joy? She's a blank screen here. Maybe we can try.
Yeah, maybe we let her log off and then try again because connectivity issues in Zimbabwe. We are lucky that she even came on because Zimbabwe's connectivity is, you know, a bit challenging. At the same time, maybe you can recap on what the minister and also Ms. Tanyanyiwa were saying, because I just recapped in Shona, but if you can just tell us in English, what were they saying?
Yes, Marv, the same thing. Minister Sithembi Sonyoni was talking of the following the issue which we mentioned before, of the young lady, in fact, a child, a girl who fell pregnant, you remember, in Marangi. So she was commenting that as the ministry, they did go there and spoke to the chiefs, the headmen, everyone else on how this child marriage issue should stop and that they should be the advocates since it usually happens in their communities. She also elaborated on what they are doing as the government to ensure that a child who falls pregnant goes back to school. You know, there's that program now that the children can go back. And she says in that meeting, there was actually a girl who was also a victim of rape, but she turned her life around and went back to school and managed to. And in her constituency, you know, she's also the MP for Ngai North, that is in Matabeleland North. She says they also have programs where they empower the girl child, working with parents and working with schools to see how they can implement these projects. She did elaborate a lot on that. And then with Barbara Chanyanyiwa, she's also a secretary for the Women Affairs MDC Alliance and labor activist. She was talking about gender-based violence, how it can be stopped in households, and blaming the men, like Aunt Jo was talking much about social media, that, you know, even in social media, there's a lot of abuse aimed at women by some men, you know. And we see Auntie Joy is still, if you can hear us, you can log off and back again. You know, we can't see your picture. When I tried to put you up, your picture disappeared. So if you can't hear us, it means we can't hear you too. Try and log back in. Yes, Marvin.
Aiwa, apo, sa angari kutawara iye, jari kutawara kutisha, anga juri kutawara ni madzinaira, anga vari pachirongwa, zvandabva kumbotaura zvataurwa namai Stembiso Nyoni, vanova ivo vanomirira madzimai muhurumende uyezve tanzwa kubva kuna mai Barbara Tanyaniwa. Asi tombodzokera taona Auntie Joy Zimbabwe vanga vari kutaura ivo kuti pane zvimwe zviri kuitika kuZimbabwe zvekuti ipopo pasocial media vanhu vari kuwanikwa vachiyekerwa mapeji avo zvinhu zviri kuitwa wozoona paakupostwa nevamwewo. Saka zvimwewo zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe izvozvi. Asi vanenge vari kuda kuteerera kana kunzwa zvidzidzo zvaAuntie Joy Zimbabwe munogona kuvawana papeji ravo rinonzi Auntie Joy Zimbabwe idzva ravakatanga ivo mazuva apfuura iwaya. Asi nyaya huru iripo ndeyekutarisa zvanga zvakatarisana nemadzimai, tichiona zvakare kuti mai Eva Nice Munando vesangano reFemales Network Trust Zimbabwe vanga vari kutaurawo zvakare kuti vana vechikoro vazhinji vanga vakatarisana nedambudziko rekuti vanga vasina mari yekutenga data yekuita kuti vaite chikoro vari kumba, uyezve vamwe vavo vanga vasina makombyuta ekushandisa zvokuti vazhinji vana vakakwanisa kuwanikwa vachishaya data nemakombyuta vakatosarira mumashure. Uyezve vanga vari kutaura kuti nyanya vanasikana, nekuti vanasikana vanenge vakatarisirwa kuti vabatsire kudzimba, asi zvakare vachiita mahomework apo takaona paine malockdown zvikoro zvichivharwa zvichinzi vana vadzidze vari kumba, ndo zvimwe zvanga zviri kuitika. Saka tichange tiri kungoenderera mberi tichiedza kuti tione kuti hatingabata here Auntie Joy Zimbabwe. Asi tichikurukura panyaya iyoyi yatakatarisana nayo, nyaya yedenda rechirwere checovid-19, uye zvakare tichikurukura nematambudziko anga akatarisana nemadzimai panguva ino yegore ra-2021. Tasara nezuva rimwe chete chete, ino tingati izuva redu rechina rekutotsira kunge tiri pachirongwa chino mugore rino ra-2021. Pamunozotiona tinenge kana Mwarati achinge atiitira nyasha, tinenge taamugore ra-2022.
Yebo ke, marvelous. While we try to connect Auntie Joy, she just came in. Let me see. No, she's still blank. Yes, you can try and talk to her off the mic. But so for now, we'll show the videos which were done by one of our reporters, Ezra, friend of some women, and how they are coping. She spoke to a young lady from ZANU PF and another one who's struggling, a single mother of three. Let's hear what they have to say about their struggles. We'll start with the mother of three who's saying that, anyway, let's hear what she has to say. I'm trying to see if we can.
Can you hear her, ma'am?
I'm going to go to the house.
For
27. I want to know. So yes, I put it on. We go to tennis. So upo boham but twelve kapala kule. Twelve mum. Ose bantu.
I put
it on. Oguni go tennis. I put it on.
Instance.
Start on a foot.
See,
I want to go to work. So Obungegelage Avantan was a route. Banga Gavantan Bangana.
I'm 15 and I'm 9 years old.
What can I do? Wachona. Umama kwachona.
Eh lokho kwabeshala naye.
Wachona.
Eh shona.
Ubaba la yakula. Uwedwa nje labantwana.
Eh?
Ngubaba umama abantwana.
Eh.
Umuzi lawo.
Hayi umuzi wabadala.
Kwakula abanye ba obhuta bosisi bakho.
Omamdala. Balemizi.
Balemizi yabo. Suyahlala abogogo.
Eh.
Nenja uza isimali sakho leso ngoba siyenza ukukhanya. Awungeke utsho ukuthi uyabhotabhota uthwele nzima. Impilo injani kodwa kuwe?
Hayi koloko uyakuncuza. Nxa kuyikuthi uloko kwenza okokwenza kaloku hayi awudani kakhulu.
So kwenza okwenza ukuthi ubobotheke kangaka konzima. Mahle wazitshela ukuthi vele ukuthi wena ukukhala kusiza nithi.
Hayi ukukhala kusizi wena uziyazijabulisa kakhulu okokwenza uyabe ukutholile.
Umele sifuthiseke ngakho. Siyabonga umomotheko wakho kuyasenza ukuthi nathi sijabule lapha. Siyabonga kakhulu dadethu.
Hayi sibonga.
Esigabeni kuright.
Kuright.
Eh.
Ubona njani abantu bakhala vele abantu amahithi kala msebenzi wena njengokuhlezi ni PFD?
Nakathi esikawukho umsebenzi sikhuluma nje sihlezi.
Manje uthini phela?
Sithi sicela nje imisebenzi into nje esingayenza nathi sihlezi sisemakhaya sozibona ukuthi
umizapho uzothi manje ukuza ni PF ngena umsebenzi uhlalele
ah kanti ngihlezi kuphela kanti ngingathini
awudinga amanye amabandla
hayi amabandla angawadingi
okay
ngihlezi nje lami khonapho kuza ni PF ngibambelele khonapho
so ubambelele la
nga kakhulu
uyasebenza
kuza ni PF
umnyaka ka 2023 bona ngani liyawina
ngikhangela sikhangelele khonoko
kodwa ubonakale ngawina kodwa kulula
kakhulu
ujohane
nanxa nje into yakhona isenzakala nje sikhangele nje lalapho esihlangana khona nje singama-youth singabadala hayi sikhanya sinambe eningi kakhulu siyawina
wona wawasebenza
hayi
awuzakusebenza ukhalelwe uzasebenza kodwa
asazi engxenye ngikukhangelele nje ukuthi ngizasebenza
okay emkhambeni sizaqalisa nombayi ikhambeni za 2023 sizaqalisa
hayi zingathi nje sisaqalisa kazika
alilu kodwa
hayi akusikalula abantu asazi kube khona siyakulwa ngokuhamba kwesikhathi
kubina wawutshela abanye amayouth asakhulayo
na amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khonapho ebandleni lethu lathi sizuza ukuphumelela njengokunye sithole singakwenza phumelela njengokunye sithole singakwenza
yebo ke siyabonga ke lapho ke unkosikazi unkosazana nompilo webandla lezanu PF abakade bekhuluma ke lapha lo munye ke owesifazana laye obesithi wenza inhlelo ezisehlukeneyo ukuthi aziphilise bebexoxa ke ntathela izindaba yethu ye studio 7 uEzra Sibanda. Yes, marvelous there. We just had two ladies, one from ZANU-PF, who's saying that she's a youth, she's unemployed, but she trusts in her party that in the end she'll be indeed employed, and she's hoping her party will win this during the coming elections. Mm-hmm. So that's the young lady there. And we have another lady, she's struggling with her three children. The father left them for greener pastures in Botswana, and they have no contact with him whatsoever. So she is spending for her three children. She is selling different ways, going from house to house. But Ezra is saying she's just smiling despite all this. You can't tell that she's, she has many challenges. She's just smiling and going about her business just to fend for her children like nothing is happening.
Thank you, Bista. Hayi akufanga tshipinzwa vamwe madzimai echibiki varikutaurawo zvavarikusangana nazvo panguva inotanzi vakubva kune mumwe mudzimai wechibiki ari kuti iye anowanikwa iye achitsigira bato rezano PF uyezve ari kutarisira kuti bato rake richakunda kwozouyawo vamwe sisi vari kutaurawo kuti vakasiyiwa nemurume vane vana vavo uyezve murume akaenda kuBotswana havazivi kuti ari kupi pari zvino saka ndo zvanga zviri kuitika regai tiende kuna Anti Joy Zimbabwe. Anti Joy, tinozoti network yako nezasita kubatai pa WhatsApp. Mambotipawo saka pana 2022 zvii zvamakatarisira semudzimai.
Yeah, semudzimai unotofanira kutarisirawo zvinhu zvaunofanira kunge uchitodawo. Takatarisirawo kuti zvinhu zvifambewo zvakanaka vanhu vakwanise kuendawo kumabasa. Chishuwo chemwoyo kuti dai zvichinzibvira kozvidhi yambopera madzimai aende kumabasa ndochishuwo chemoyo 2022 timhoshanda shanda wose madzimai
ehe pane mabasa here amakatarisira kuti aiwa ndichambobata izvi neizvi
kutotengesa chaiko semudzimai kutona hoda kusouth africa hoda kunana mozambique zambia uchiya uchitengesa ndozvinotonyanya kufamba ndava unotsvagawo kwekutengeserawo kuti basa rako rifuririwo mberi
munoona dandemutande richishanda here pakutengesa nekutengeserana kwemadzimai
chaizvo rinotoshanda ndava tikatarisa kuti kuwhatsapp kana uine chinhu chako chauri kutengesa ukangotsvagawo gupu rekucreata ukangokwanisa kungoudza vanhu kuti ndotengesawo zvakati vanhu munototengeserana ipapo makaendawo kufacebook chirapo kaito zvakasiyana siyana pafacebook patanga kutengesa zvinhu zvinototengwa facebook newhatsapp ndomazuvano zvinhu zvaakutonyanya kushanda panhau dzekutengesa nekuti vanhu vari kuonana pamafacebook unotsvaga kana uine chauri kuda unogona kutsvagira pafacebook utochiwana wotowana zvemunhu ari kuchitengesa ndomairiramira kutoitaranu zvakatomaka iwayo
okay hatisanyatsokunzwai zvakanaka taurisai
okay ndati panhau yekutengesa pasocial media yakanaka zvisingaiti like kuti unogona ngeuno kutengesa kana mapoto kana magumbezi unogona kuvhura whatsapp yako gurupu rako wotanga kuadvertisa unacho achitenga zvakafanana nekuti nyange ukaenda kufacebook unogona kuvhura peji rako kana kungoramba uri paakaunti pako ipapo uchiadvertisa zvinhu zvako nekuti kazhinji vanhu vaakutotsvaga zvinhu pafacebook kana pawhatsapp munhu watsvaga chinhu wakutowana munhu ari kuchitengesa wakuchienda kana kungaveshopu kwake wakunotenga iri kubatsira zvisingaiti
tombotarisawo kune vamwewo vangatarisa kuti nyaya yamaschool fees achange ari kutarisirwa muna January iyoyi iri kuuya zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai akateerera
madzimai chandinokukurudzirai ndechekuti kakurongeka kanodiwa uyewo samai zvakaoma zvinorwadza yesi kushaya kunowanikwa but pane pamwe pokuti unogona kufara wakafara christmas wakafara new year mwana asina bhuku hazvibude zvakanaka asi kune vaya vanoratidza kuti nyange nechrismas yachovangu asingafari zvichida baba vakabudawo basa nguva yelockdown zvichida mai vakabudawo basa nguva yelockdown kana uriwo munext wako unokwanisa kumutengerawo mabhuku kana uchikwanisa ndava pamwe pacho anenge asina asi chikuru chikuru mai zviri nani chaiko kana kunoita juti kana kunotsvairira vanhu mudzimba kuti uwane kamari kekuti utengere mwana wako bhuku rachona riri kudiwa uye maschool fees achona ari kudiwa zvakaoma semudzimai kuti unoona mwana achidzoka kuchikoro asina achinzi ndadzingwa kana kuti handina peni kana kuti handina bhuku zvinorwadza izvozvo saka panguva ine yatiri pari kufara vamwe kana uchinyatsoziva kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka kune vanoitirwa majuti kune vari kusakurirwa manyamhanya imiwo zvimwe chete nana baba ngavamhanye mhanyewo kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro zvakanaka
ko denda iri recovid-19 munharaunda yamuri kugara uko riri kuumira sei vanhu vari kuziva here zvekupfeka mamaski kugeza maoko vachiri kuzviteedzera here vanhu vari kuenda here kunobayiwa nhomba
kunoko vanhu vari kubayiwa ende vanhu vari kupfeka mamaski asi pamwe pacho unombosangana zvako nekuti munhu anenge akaidzikisa pazasi apa asina kunyatsovhara muromo zvakanaka aiwa vanhu vari kumbotraya kumbozviita but unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo ndotona vamwe vasina vamwe vacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana zvichida hatizozivi henu but kutaura kwedu kunoku covid iriko vanhu vanopfeka mamaski uye vanhu vanodini vanotobayiwa ndo zvatakatodzidziswa kuti munhu bayiwa
mombodzoka zvakare kutiudza kuti peji renyu idzva rinonzi chii uyezve vanhu vanogona sei kuri joina zvii zvamunodzidzisa papeji
allright inini peji rangu rakanzi anti joy zimbabwe ndorandaanaro izvezvi kupeji uku isusu tinodzidzisa madzimai kunonzi kurongeka kutengesa tengesawo kutsvaira mumba chaiko kubika tinotodzidzisana pamalive ndichibika deko ndinotoita mumba kutsvaira mumba cheko vanhu vakanditarisa palive ndichitotsvaira mumba ndichikuzwa kuti mumba munotsvairwa so zvakati zvinoitwa so kana kuri kunzi kurayira chaiko tinototsvaya kuti vedu wei mumba munogarwa zvakanaka vana baba handina saidhi randisingabati ndinotobata kubvira kunana mai kusvikira kunana baba baba ndichikuudza iwo wikinesi yenyu kuti mudzimai ari kuchema gadhisai pakati mukadziwo ndizvo zvimwe chete ndichikuudza kuti itawo zvakati nezvakati ndava mazuva ano ndoo nzvimbo hombe yataa kudini yataa kukwanisa kubatsirana semadzimai nana baba ini ndinobata kwese kuvarume kwacho ndinovaudzawo kuti aiwa zvamuri kuita vana baba zvekuti unodai unodai sezvamambozwa paya ndichitaura kana ndizvo zvimwe chete nekuvakadzi saka ndiro basa rangu randinonyanya kuita ikoko ndinobika zvatinobika handisi chef zvandogara nechiudza vanhu kuti handisi chef but ndinofarira kubika but zvandabika izvozvo muri ngaizve ichifara saka ndozvandinonyanya kudzidzisa madzimai kutsikana nezvauinazvo woshanda nezvauinazvo izvozvo asi uchizvibudisa zvakanaka.
Ehe, tinoona zvakare kuti nguva iyi yegoreja vazhinji vanowanzoenda kumachechi kumamitini akadaro mungakurudzirwo madzimai nyanya kuti vaite sei tichitarisa kuti kune denda recovid.
Denda recovid ririko chandinokurudzira madzimai nana baba kunze kuvapinda kumachechi kungozivawo social distance kana kuri kunzi maenda kuchechi kwacho nopfekawo mamasi uve nesanitizer yako woziva kuti wakazvidzivirira iwe nevana vako kana nemhuri yako yese wongoziva kuti takadzivirirwa kuti vanhu vanamatewo zvakanake vakasununguka.
Aiwa mashoko makuru chaizvo antijoi ndinoziva kuti network iri kuti netsei saka tipai mazwi enyu amungati vanhu vangabata nhasi ndo last program yedu yemuna 2021 tichipinda muna 2022.
Ini chandinokurudzira mudzimai ari kunditeerera kana baba vari kunditeerera 2022 iva munhu akarongeka kana maimborwa baba naamai ngazvichipera mutange kugadzira upenyu hutsva kana maimboitana sei chimbozvisiyai mutange kugadzirisa upenyu hutsva pane zvimwe zvekuti munogona kufunga kuti aiwa tinoteerwa nemhepo kana pane zviri kutinetsa imi murimi baba naamai musina kurongeka vanhu vamwari toda kukudzai chokwadi 2022 pamwe gore rina hauna chawakabata hauna chawakaita rakapera zvakaoma hazvizikani 2022 anoya akanaka munhu ngaadzidze kurongeka baba munozviziva pamakachidonhedzera mama munozviziva pamakachidonhedzera 2022 ngatidzidzei kuita zvakanaka hongu zvinoita nge pamwe zvinotanga zvichirwadza asi mwari vanoramba vachingotifundisa uri kwauri ikoko unoziva zvawakapotsana nazvo 2022 vavarira kuti 2021 2022 vavarira kuti ubate chese chaurikuda chawakaraswiwa nacho chese ngachive chakarongeka ita semunhu akarongeka ndozvandinokurudzira mirizhonga mudzimba ngadzipere kana mava muchigara muchirwa ngazvipere kana manga muchipopotedzana vamakatadzirana pinda muna 2022 uri fresh usina zvigumbu nemunhu ndozvandinokurudzira uye shanda kana ungori nyope gore ratakupinda rishanda uite chinhu twako vamwe vari kuita maraundi vamwe vari kuita zvakasiyana siyana nyange varume chavanotamba maraundi vakadzi vanotamba maraundi ngazviitika one kwauriko kana unge usati wazviita tanga kuzviita mukadzi ngaashande 2022 mukadzi ngaashande toda vakadzi vanoshanda vanoziva kuti kana ndabuda mumba ndikanoshandawo mhuri yangu inodya zvandinoda zvaizva zvainoda ini ndinoshanda vana vangu vanopfekawo zvandinoda nekuti ini ndashanda saka vakadzi isu ndingatishandei vana baba nekoko vana mai zvino hazvichada kuti mai baba varambe vega vachinda kubasa asi mai mukamhanya nekoko baba mumhanyawo nekoko mobatanidza kamari kenyu zvinhu zvaakutofamba zvakadaro.
Chimbotsanangurai panyaya yemaraundi inofamba sei?
Kuno kuzimbabwe maraundi anotambwa vanhu vanorongana segrupu handiti kotsvagwa munhu wana anodidi anogona kubata kana riri grosari pane pamba panongotsvagwa pakanaka pekuti vanhu vanokwanisa kuisa chikafu chavo chorongedzeka zvakanaka saka vanhu vanopota vachikanda ma30 kana ma20 wayo voungana vari 10 kana 15 voti nhasi tabata $100 takunotenga shuga dzedu 10 dzevanhu 10 varipo vonotenga shuga dzavo kusvikira vasvika 6 months vamwe vanoita gore rese mozoona magrosari akudini akugorewa vamwe vemari vanoti ivo zvandakanzwa ini vemari vanoti vanoungana handiti musi wavanonzi kuri kupuhwa nhingi vese vanongouya panhu 1 vongopa nhingi yemari yake ndo matambirwo anoitwa maraundi.
Asi hapazowanikwa chitsotsi here
rit panhau dzemaraundi zvandinowanzokurudzira madzimai usatambe raundi nevanhu vausinganzwisise usatambe neraundi nevanhu vaungonhongana navo kana kufacebook kana pai kungonhongana nemunhu zvinoda munhu waunonyatsoziva kuti uyu zveshuwa shuwa shuwa ane maraundi haaitisa akati wandei uye munhu uyu anokwanisa kundibatsira ndikaitawo raundi kwete zvekungojoina maraundi chero vangozva emurodhi chero epai kune vanhu vakavharwa mari vakachema neimwe yakambouya handichaziva angusarai vakachema kuti tabirwa mari dzedu vanhu vakandirwa raundi iye akunokandwa unobva atiza nemari dzevanhu dzese saka izvozvo iyari atanga kukandirwa abva atiza haana kuzopa vamwe vaya handiti muri kuzvona saka munhu tamba raundi nemunhu waunoziva especially kana uchitoziva kuti ndewe muraini mangu ava ndeve kuchechi ava ndeve pai asi muchechi imamo hazvirevi kuti vese vakristuka kune mbavha dzakauya muchechi saka ziva vanhu vekutotamba navo raundi nyange mungave muchechi ziva vanhu vako kana wationa kuti wambovharwa pekutanga pechipiri chipo wazviregedza.
Thank you so much Auntie Joy Zimbabwe for having been out there.
Thank you so much, Mama.
We're hearing this stuff from Auntie Joy Zimbabwe. She's just, you know, breaking down that, you know, in 2022, especially women need to strategize to come up with simple business ideas to make sure that there is food on their family's table. And she also said that it's, you know, it's time now for both couples to pull in resources, not to wait for one person to bring in the resources. And then she was talking about some of the activities that people in Zimbabwe do, where they have money rounds, where they give each other money and then distribute it at the end of the year, and also buy groceries and distribute it at the end of the day. Yeah, she was saying you have to do this with people who you trust, because there are some charlatans out there who may receive the money and then run off with it.
Yebo ke siyabonga mavelase amazwi aqhakathekile amazwi amqoka ke avela ku Auntie Joy lapho ke besitshela ke ngixwayisa njalo abasifazane benzeni ngomnyaka ozayo. Sibona lo futhi umsakazo sike saxoxa lo nkosikazi Florence Mdlovu othi wadlwengulwa, asizweni ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Azange limbambe, azange lenze lutho, ngangilokhe ngivite, lokhe ngito ngegcwele. Ngahamba ke ngabika kugogo kwathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyobika kunyoko loyihlo, njengoba yikho lapho ababekhonele phatmane. Then ngase ngihamba ubaba yilo mngane wakhe, babethandana kakhulu lo mngane. Manje unfortunately umngane wakhe wayeyi-chief officer womthetho, ezomthetho. Loke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsaluti. So there was nothing to do that akuzange kuncede lutho lokhu. Ngikhuluma nilo mntwana umama osekhulile sibilini uyowaletha lapha e-America. So nxa ngikhuluma ngamanxeba okurithwa akupheli, kubuhlungu, kuyahlukuluza. Nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha, kodwa into yakudala esile minyaka ama 47 years, long back. Kodwa ke lokho kubuhlungu, into nje engiyiyo lapha ye ukuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingave lilithembe, kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo, whatever umntwana wakuba komdala wakubambela umntwana, you never know. Akula sihlobo xa sokufika erepini, xa umuntu evele ehlezwi lelo dlozi lokurepi uyarepi isihlobo sakhe. So be aware lo owadala leli cala wasiwa yini emthethweni. Yabona ayizange ngiphathwe kuhle. So kwaba lobuhlungu okuthile okweminyaka, umntana wami wathi esele-7 years waphinda wabuya wamtshontsha, wahamba wayahlala laye khona ngale wamthatha i-certificate lo mkakhe yena. For 18 years ningelayo.
Asandibonani, ngiyabingelela. Okhulumayo uSikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe ePlumtree, kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngiseWashington DC. Yimi engiyakha isikolo eseGasavo okuthiwa iBeacon Hill Preschool. Bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale, lama-teachers sayenza ama-interview, sizithengele ngemali out of pocket imibheda abomamatras lawana, njalo ngoba kuyabe kungabantwana abancane abecreshi bafanele belale. So kule ndlu especially enap room, okunye amabhuku, izitofu, abaphekayo bakhona ababili esilabo aba.
Right, Mav, I just cut short that interview because we are running out of time. But then we had Florence Ndlovu, Mrs. Florence Ndlovu, whom we spoke to a few weeks ago here. She's saying she was a victim of rape by her father's best friend when she was young. A very touchy story, which she says it never heals easily. And she's also advising that parents should always be aware never to trust relatives or friends with their children. And she never received any help, and they couldn't take the person to court because he had, you know, a position in the police force. They, So they had to, with the people they reported to, they saw them saluting him. So they knew that they were not going to do anything about it. But it wasn't all gloom and doom. In 2021, we spoke to Skolegile Bhoza Spanda, who says she built a school, you know, the preschool in Plumtree for local children, making it affordable for them, which was actually a project, good project, because most ladies we talk to, it's not always gloom and doom. Some, they are trying very hard to uplift their communities. Mm-hmm. So I would like to thank all those whom we spoke to, the rundown of the videos and interviews we had with our guests. And signing off is Sithandekile Mhlanga.
We want to thank also Auntie Joy Zimbabwe, who came in all the way from Zimbabwe and was able to talk about some of the projects that she had in 2021. I'm marvelous.